Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 23 2018.
Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanofamba nedzimotokari vofara zvikuru munyika nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero unoiswa pamafuta.
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kujekesa urongwa hwekusimudzira upfumi hwenyika.
Sangano reReformed Church in Zimbabwe rinonyorera tsamba mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe richivapa mazuva manomwe ekuti vabve pastendi yavanonzi vakapamba gore rapera.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofamba nedzimotokari vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero unoiswa pamafuta anobva kunze kwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanofamba nedzimotokari vari kufara zvitevera danho rakatorwa nehurumende kubudikidza nemunyori mubazi rezvemari vaWillard Manungo, avo vakazivisa nezuro kuti hurumende yadzikisa mutero unobhadharwa pakutengeswa kwepeturu, dhiziri pamwe neparafini, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo idzikewo. Vanofamba nedzimotokari vakaita savaKennedy Deshe vanoti danho ratorwa nehurumende iri rakanaka chose.
Kudzikiswa mutengo kwaitwa peturu nehurumende kunora kuti hurumende nyowani iri kuda kuti zvinhu zviendere mberi, iri kuti vanhu vakaomerwa varerukirwe. Saka tinozvikurudzira kuti dai vatsopinda futi chero mune maareas akaita sefood industry nechinechi zviri kungokwira, vodzikisa zvinhu zvese kuitira kuti vanhu vakwanise kumanaja kurarama upenyu huri kunoendeka. And also vakakwanisawo kuti with the time vazotrya kuzopenetratewo mamaschools ari kungokwidza kwidza mafees zvidzike, so that masivu sevanzi vakwanise kuafordawo kuendesa vana vavo kuzvikoro zvinenge zviri pamusoro.
Mumwe mugari wemuHarare vaGodfrey Chiwanza vati tarisiro yavo ndeyekuti vanotengesa mafuta vadzikise mitengo yemafuta edzimotokari izvozvi, uye mitengo yezvinhu idzikiswewo pakatariswa kudzikiswa kwaitwa mutero pakutengeswa kwemafuta edzimotokari.
Aiwa, zvakanaka kana zvakadaro. Zvinotibatsirawo kuti kana nesu zvigotirerukirawo pakudini pakutenga kwatinenge tichiita zvino.
Mumwe mukuru pane imwe kambani inotengesa mafuta edzimotokari vaJabulani Kwirihwiri vati havasi kuzodzikisa mutengo wemafuta edzimotokari kudzamara mafuta avakahodha apera.
Dambudziko raitika ndiri kuti tatakatogara takatohodha kudhara, saka tofanira kunge tichitotongotengesa nepurisi iyo yekare kusvika iyo yapera, then patinozohodha patsva tozoona kuti nepurisi yatainge tapiwa inenge yadzikawo zveshuwa.
Pari zvino vari kutengesa peturu vari kutengesa nemari inosvika $46 parita rimwe chete, uye dhiziri riri kutengeswa nemari inoita $32 parita rimwe chete. Hurumende yakadzikisa mutero unobhadharwa pakutengeswa kwemafuta kubva pamasendi 45 kusvika pa30 pamutero wepeturu. Hurumende yakadzikisawo mutero wedhiziri kubva pamasendi 40 kusvika pa33 parita roga roga, uye mari imwe cheteyo paparafini. vane makambani anotengesa mafuta vanoti kunyange hazvo hurumende yakadzikisa mutero wainobhadharisa vanotengesa mafuta, mutero uyu uchakakwira zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland. Mutungamiriri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vachiparura musangano uyu. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvikawo kumusangano uyu nezuro, uye vanonzi nebepa nawo reHerald vari kutarisira kuita misangano inosvika 60 nevatungamiri wedzimwe nyika pamwe nevemabhizimusi vakasiyana-siyana. Vamunangagwa vanonzi vanotarisirwawo kusvitsa kumusangano uyu mamiriro eurongwa hwehurumende yavo panyaya dzekumutsiridza upfumi hwenyika. Musangano uyu unopindwa nevatungamiri venyika pamwe nedzihurumende, vezvemabhizimusi pamwe nemasangano akazvimirira. Dingindira remusangano uyu gore rino, uyo unove vechimakumi mana nesere, rinoti Creating a Shared Future in a Fractured World, kana kuti kuumba nemangwana rinogowanwa zvakaenzana mupasi rakaputsika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga, ava vanoti chakakosha ndechekuti Zimbabwe ionekwe kuti yaita sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakumbirawo kuti riwaniswe mukana wekusangana navamunangagwa kumusangano uyu.
Chikuru kuru chinova nheyo kana mbariro inosimbisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe inyaya yekuita sarudzo dzakanaka dzakachena dzisina mhirizhonga. Saka kana vachinge vachipuwa mazano iwayo, ikoko tinozvikudza zvikuru sei, nekuti vepasiriro vemabhizimusi nevamwe chavanokoshesa kuti vaite basa ravo nemabhizimusi avo munyika ine runyararo, munyika yakaterama yakadzikama isina mhirizhonga. Saka vakanzwa mashoko iwayo kubva kuna vamunangagwa, chepiri vavanezenge vava kuda kuona kuti ndizvo here zviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi munoona here vachizokwanisawo kukwezva vemabhizimusi kuti vatange mabhizimusi munyika, kana vedzimwe nyika kuti vasunungure vanhu vavo vauye munyika?
Zvinonzika nevakuru rinonyenga rinohwarara. Asi chakanyanyisa kukosha haasi mashoko anoturwa navamunangagwa iko zvino, ekutaura kuti onai zvinhu zvasanduka kana kuti ngananangana havachisipo. Kana basa guru harisi kuDavos, basa guru riri kuZimbabwe. Iko zvino vanhu ngavarege kumanikidzwa kunzi zvipepa zvekuvhota ngazvionekwe, kana kuti vhoterai pakati, kana kuti masoja atirwa muvanhu kunzi munofanira kuvhotera ZANUPF. Zvese izvozvo zvikabiswa, unenge uri mucherechedzo uri pachena rupawo chairwo rwekuti zvinhu zvafanduka mukati meZimbabwe.
Imiwo mune umiriri here kumusangano ikoko kuDavos sesangano?
Hongu sangano redu reHuman Rights Watch, mukuru wedu vaKenneth Roth variko kuDavos, uyezve takapawo chikumbiro kuvanotungamira basa vanoshanda navamunangagwa kuti tiwaniswewo mukana wekukurukura nemukuru wenyika vamunangagwa, tichivaudzawo tichivaonesawo zvatinofunga kuti ndo zvakakosha zvinodiwa kuti kana Zimbabwe ichigadzirira sarudzo zvairi kuita izvi, ndezvipi zvinofanira kugadzirirwa kuti pave nerunyararo uye zvezvinhu zvifambe zvakanaka, kutiwo vana veZimbabwe vakwanise kuva neupenyu hwakasununguka hwakabudirira.
Tinoona kuti sangano renyu rakaburitsa gwaro mazuva apera remamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, muchiratidza kuti hamuna kugadzikana. Hamuoni here zviri mugwaro renyu iri zvichizokanganisa kuti vamunangagwa vange vachiwana vanoda kudyidzana neZimbabwe?
Kwete, isu tiri vana mafira kureva, chokwadi hachipuse ukama. Hazvigone kuti munhu wese ongoti nekuti zvichida pavane fungidziro yekuti kune chanduko vanhu havachatauri zviripo. Tinofanira kuti titaurirane chokwadi, toenda mberi tichiziva kuti ndiko kufarira kana kuti kupikira kuda nyika, kana tichitaura chokwadi kuti ndezvipi zvingaitwa kuti tigadzirise nyika. Kana tese tikange tichiita zvekutaura tichitindika, tichirova nyimbwa takaviga mupinyi tichiti pamunhu ndepamusasa, hapana chinobuda. Panofanira kuita vamwe vanomira pachokwadi, vanoti aiwa ngatiitei zvinhu izvi kuti zvifambe, kwete kutovana kana kubhabhadzirana kana kuitana chikukuvata vata.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrika vadewa mavhinga vari parunare muSouth Africa neStudio 7.
Vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa vanoti vakamirira kuona simba richashandiswa nemapurisa nemauto mukuvabudisa munzvimbo dzavanotengesera mumaguta. Sachigaro wesangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti ivo nevamwe vavo vanoona kuti kuurayiwa nepfuti kuri nani nekuti kunokurumbidza kwete kuona mwana kana mhuri yako ichifa zvishoma zvishoma nenzara. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vazvorwadza kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Taona marori angadarike 10 ekanzuru anga achipinda muHarare Central Police Station kuti vanogadzirira hondo yekuya kumavhenda. Asi marori aya mavhenda varidza meterwa nemiridzo nemapito kuratidza kuti takakugarirai takakumirirai huyai.
Tangatanzwa kuti mabvumirana nehurumende kuti muchibuda munzvimbo dzamunotengesera. Chinyi chamatenderana?
Kunyepa uko. Vanonyepa. Hatina kutenderana izvozvo. Ende isisu patiri pamwe chete. Hatina kwatiri kuenda kusvika vatipa mabasa. Kana vakasatipa mabasa vakauya vachiti vada kutiburitsa zvine chisimba. Isisu tichangotarisa muyero wechisimba wauya nawo. Toona kutinozvidzivirira kusvika papi.
Gurukota rezvelocal government rinonzi rave kushedza mauto. Moita sei nazvo? Zvinhu zvamungade here izvi kuti zviitike?
Isisu tiri kutaura kuti vakashedza mauto. Tida kuti tizive kuti nyika ino here ya military state. Nokuti hapana chinoinga mauto pane zvekutengesa mumastreets. Tinoziva kuti mumastreets munofanira kumanejwa necommerce and industry ministry nelocal government. Momanejwa zvakare nemunicipal police. Zvavari kutoita izvi kuunza ZRP mumaroads. Vari kutokanganisa nekutyora kumbiro remutemo. Hatibvume kuti kune chinhu chinonzi illegal vendor. Kune chinonzi failed economic police. Kwete kuti illegal vendor.
Mati mimi munoda kuona simba ravanoshandisa mugozvidzivirirawo. Munoreva chiina izvozvo?
Isisu tiri kutaura zviri pachena. Kuti mupurisa akauya ne baton stick. Achizondirova ari kutyora mutemo tinowirirana here ipapo? Kana tiri kuwirirana ipapo kuti mupurisa akandirova nebaton stick ari kutyora mutemo, zenda akabvuta baton stick iroro akarovazve naro bhegi atyorawo mutemo, but vanhu vaviri vatyora mutemo. Hatisi kuda kuti tikurudzire pasecurity forces edu kushandisa violence tovatendera. Vakarohwa after varova vese vaviri vakanganisa, asi atanga kukanganisa ndiye akanganisa kukuru.
Zvingave zvakanaka here vazvorwadza kuti vanhu venyu vaurawe kana kuti varohwe vachinzi vange vasingatevedzeri mutemo?
Hapana kusiri kufa. Pari zvino vakanzi vabude mumarodhi zvavari kutaurwa izvi by force. Kuchacherwa makuru ekuviga vanhu nenzara. Mauto akauya kuzopfuura vanhu veZimbabwe. Hapana kusiri kufa. Kufane futi kuri nani nokutinobva wafa ipapo. Pane kuti uzofane zara uchitandadza over hours.
Avo vange vari Sachigaro vesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0318. Tinote penyura wopa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri kutsinira kuti zvizvarwa zveAmerica zvaurayiwa pamwe nekukuvadzwa mukurwiswa kwaitwa imwe hotera yepamusoro muguta guru reAfghanistan reKabul nechikwata chinopurikidza mwero cheTaliban. Mumwe mukuru wehurumende asina kudomwa nezita haana kujekesa kuti zvizvarwa zvingani zveAmerica zvasangana nedambudziko iri, asi atumira mashoko ebazi rake ekunyaradza kumhuri neshamwari dzeavo vaurayiwa uye kushuvira kukasika kupora kwevakuvadzwa.
Kubva pavakapinda muhofisi mwedzi mina yadarika, mutungamiri mutsva weAngola aita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaone izvo anoti zvimwe zvezvivimbiso zvaakapa munguva yekutsvaga rutsigiro zvekuchenesa upfumi hwenyika uhwo huri kutatarika uye uzere neuori. Muna zvita mutungamiri wenyika vaJoao Lorenzo vakabvisa muzvare Isabel dos Santos, mwanasikana wevaimbo wemutungamiri wenyika vaJose Eduardo dos Santos pachigaro chekuve mukuru wekambani inoona nezvemafuta. Kutanga kwemwedzi uno vakadzinga basa vaJose Filomeno dos Santos kubva pachigaro chemukuru wehomwe yehurumende ine mabhiriyoni mashanu emadhora. Sangano revatendi reReformed Church in Zimbabwe kana kuti RCZ nhasi ranyorera tsamba mhuri yevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inovapa mazuva manomwe kuti vabve pastend yavanonzi vakapamba gore rapera. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
RCZ inoti yakatorerwa nzvimbo iyi iri muGreystone Park Borodeo muHarare. RCZ inoti amai Grace Mugabe ndivo vakashandisa kambani yemhuri yavo yeGushungo Holdings pasi pechirongwa chekugoverwa minda patsva, kunyange stand iyi yange isiri mupurazi yeminda sezvo iri mumusha munogara vanhu vedhorobha reHarare. Mutsamba yanyorwa nhasi nemagweta esaratoga Macausi Law Chambers, RCZ inoti mhuri yekwaMugabe ikasabva mumazuva manomwe vanozobviswa nechisimba pachishandiswa matare edzimhosva. RCZ inoti nzvimbo iri panhamba 791 Greystone Park vakaipiwa nemumwe wechurch iyi akabuda munyika kare. RCZ inoti nzvimbo iyi ndeyechimwe chezvikoro zvavo. Gweta reRCZ vaRodney Makause vati ichokwadi kuti vanyorera veGushungo tsamba iyi sezvinodiwa nemutemo uye vakasaita zvirimo vanoendeswa kumatare edzimhosva.
Ndinokonfirma kuti ndiri kumirira Reformed Church in Zimbabwe's Daisyfield Trust, a case pertaining their land, stand 791 Greystone Township, iri kuHarare. Nyaya yanga yakaenda kuadministrative court vachida kuita compulsory acquire the piece of land, but the government of Zimbabwe withdrew the matter after we had challenged the acquisition. We however noticed panga pakapindiwa paland yacho pane munhu akanga akanorima chibage. Takabva taferefeta kuona kuti ndiani anga aripo, ndokubva tazonoona manager anga aripo achiti iGushungo Holdings ndo yanga yapinda paland ye client yangu. Tozovanyorera tsamba tichivaudza kuti ngavachibva paland ipapo nekuti havana right yekuti vanopinda pa private land kana kuti land isiri yavo vasina kupiwa mvumo nemuridzi weland yacho iyoyo. Saka tavapa 7 days veGushungo Holdings kuti vabude paland yeReformed Church in Zimbabwe. Kana vasina kubuda tavaudza kuti tichazotora matano ekuti tikwanise kuwane kuinda kumakoti.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muRCZ, Reverend Dr. Rangarirai Rutoro, vaudza Studio 7 kuti vasvitsa tsamba iyi kune vanochengetedza stendi iyi.
Ikozvino tichiri munzira tiri kufamba kudoita kuna vakadzi tatingangoreva nishoti ndiyo kuti kuna vakaklema palendi yedu yokuidhuzwe kuti ilendi yavo, saka vakarima mukati matemo. Ndiye tiri kuinda kunodhiriva izvozvo. Haikona yanga yakatora maloya zvedu akatumirira anoreva kuti budai muIceland yenitokupa inguva yakatora vapuwa 7 days kuti vabude mulenji yacho nokuti iri legally
RCZ yakaenda kumatare ikadzivisa kutorwa kwestendi iyi, asi mhuri yekwamugabe yakaramba kubuda kusvikira pari zvino. Mukuru wezvekuchengetedza kwezvinhu kuGushingo Holdings vamukuleli Nyoni varamba kutaura neStudio 7 pavafonerwa. Church RCZ inobatsira vanhu munyika kubudikidza nedzidzo neutano. Ine zvikoro zvinoti Pamsana Mission High School, Gutu Mission High School, Chivi Mission High School, Mogesta Mission Hospital, Henry Murray School of the Deaf, Kapota School of the Blind, pamwe neReformed Church University, zvose zviri mudunhu reMasvingo uye Eaglesville kuHarare nezvimwe zvikoro mumatunhu enyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Musambo wejazz akaita mukurumbira muSouth Africa nepasi rose nekuridza bhosvo nekuimba pamusoro peudzvanyiriri muSouth Africa, Hugh Masekela ashaya. Masekela akaitawo mukurumbira kuZimbabwe nerwiyo rwake runonzi Change rwaaitsoropodza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekusada kusiya chigaro cheutungamiriri wenyika. Masekela angave nemakore makumi manomwe nemasere okuberekwa panguva yaashaya. Tabatawo mumwe muimbi akaitawo mukurumbira Thomas Mapfumo kuti tinzwe nezvekushaya kwaMasekela.
Enguva tazvinzwa komana ende tese tese tarwadziwa. Mr. Masekela, tangoti ranga iri shamwari yangu Mr. Masekela. Tanzwana na Stereo takatomboridza tese mamwe mashows. Ende munhu uya aigara achifara ende tarasikirwa zvikuru. Great loss. Vakasimudzira Africa vana Mr. Masekela. Ndotinoti vakaita basa guru rekuti music yedu yekuAfrica izikanwe pano pasi pana. Tarasikirwa zvikuru. Pasi rose rino iri kana kuno vanozikanwa Mr. Masekela vane big name kuno kuAmerica kuno. Vakakurira futi kuno. Tinoziva kuti nguva yemabhunu iya ndo vanhu vairwisana nezvaiitika kudii kusouth Africa, vanga vasingade utongi hwemabhunu. Saka hazvitauriki.
Tinonzwawo kuti mumazuva enyu muchiridza muchikura mune nguva dzamaitomboridzawo mese, uye tinoona kuti marimbiro enyu nemaimbiro avo zvaienda kunosungana pakuti mese maitsvaga kuburitsa nyaya dzeudzvanyiriri mukurarama kwevanhu.
Ndizvo chaizvo, ndizvo zvikuru. Ndizvo zvikuru, tarasikirwa zvikuru.
Zvino mashoko wamungadewo kusiyira ruzhinji rweAfrica vari kunzwawo kurwadziwa nekushayikirwa negamba iri ndeyekutiwo kuti
aiwa, tinofanirwa kukurudzira culture yedu yemuAfrica sezvaiita Mr. Masekela. Munhu akanga akamirira Africa. Saka isisi vasara vacho tine juti rekuti titore pakasiyira ndima iyi tienderera nayo mberi, tiitewo basa ravaiita. Zvandida kutaurira vanhu zvikuru ndezvekuti hatarasikirwa zvikurukuru. Uyu anga ari munhu mukuru nyaya dzedu dzekuimba idzi Mr. Masekela. Anga ari murwi wehondo, ai murwi werusununguko.
Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare muno muAmerica.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutaura isu nezve kutorwa kwezvinodhaka kunonzi iko kuri kutekeshera munyika nyanya kune vechidiki. Dr. Fortune Nyamande, chiremba vanga vari pachirongwa chedu nhasi, vati ivo pane zvinokwanisa kuzokanganisa avo vanotora zvinodhaka. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zvinodhaka zvakasiyana siyana uye zvinokwanisa kuiswa makilasi akawanda. Zvinotangira kudoro zvinoputwa sembanje kuti maamfitamines kana kuti mishonga yechikosorei. So ma effects azvo anosiyana siyana depending nekuti munhu ari kutora zvinodhaka zvacho zviri zvipi. Saka ndichangobata zvishoma ndongopa few examples. Ndochitanga nedoro. Doro is one of the substances riri kutorwa nevechidiki nevanhu but yavasingatozive kuti is part of substance abuse. Ma problems edoro pane angori anonyanyozikana wakaita sana liver cirrhosis, peptic ulcer disease, unogona kuita pancreatitis kana kuuraya kukanganisa pancreas yako, unokwanisa kunokonzeresa zvekare hypertension kana kuti BP inenge yakakwira, makanganisa mwoyo, maconditions akaita sana atrial fibrillation. Doro zvekare rinogona kukanganisa yatinoti neurological system yako. Unokwanisa kuita maproblems nebalance kana pakufamba, ataxia kana kuti zvinogona kukanganisa pfungwa dzako, yatinoti inonzi dementia. Doro rinokanganisa zvekare immune system. Immune system yako inogona kudzikira. Doro inongovakwanisa kuita mainfections akawanda wanda nekuda kwedoro. Chekupedzisira chandingangoda kutaura padoro, ndingati doro rinoinikiriza maestrogen, rinoreduce testosterone. So kana uri munhu wechirume, kunwa doro kunokonzeresa inonzi male impotence. Kuda nhengo dzako dzechirume dzinenge dzisashande zvakanaka, neinonzi testicular atrophy. Kuti size yenhengo dzako dzechirume inokwanisa yematesi inonzi atrophy, inokwanisa kudzika zvakare, unokwanisa kudevelopa mazamu inonzi gynecomastia yeuri munhu wechirume.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nhasi tiri kutarisa kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vechidiki vasununguke kuvaudza zvichemo zvavo kana kuvayambira nezvavanoda kuti zviitwe nehurumende. Muchazviita izvi sevechidiki here? Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa, The Connection muneni, tungamiri Nkomo.
Yekambo kubva kuna Yuma Sekela uyo ashaya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vanofamba nedzimotokari vofara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero inoshandiswa pamafuta.
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kujekesa urongwa hwekusimudzira upfumi hwenyika.
Sangano reReformed Church in Zimbabwe rinonyorera tsamba mhuri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe richivapa mazuva manomwe ekuti vabve pastendi yavanonzi vakapamba gore rakapera.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka iyi. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Ivan Zininga tokusiyai muina Gibbs. Tuve achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika.